Mumashoko kuvatori venhaune zuro gurukota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi vakati vakatora danho iri kuti vapiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro angosvika kumagumo mwedzi uno kuti zvinyorere mamwe magwaro musi wa31 zvita usati wasvika. Ko, urongwa hwekunyorera magwaro matsva uhu hunofamba sei? Mukuru weZimbabwe Exports Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura.
Mainstream permits vana general work visa section 19 vana critical work visa nemamwewo vana accompanying relative, asi vanhu vazhinji havazivi kuti zvinoitwa sei plus havagoni kuapply for general work visa semuenzaniso vasati vatanga vaita inei waiver application. Saka ndezvimwe zvatinenge tichingobatsirana navanhu.
Kunyanga zvino chiitiko ichi chagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe, sadyaro wesangano runova kodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika muSouth Africa neAfrican Diaspora Workers Network Dr. Janet Munakamwe vati mombe kuronzera ukama wakaringa nzira.
Nekuti izvozvi zvato 2 years vanhu vachingonzi grace period. Saka nyaya yese iri pagrace period, dai grace period yakwanisa kuwedzerwa iri kubviswa kunzaizvo grace period, kutongonzi permiti yacho yakuwedzera. Nekuti sezvataingotaura pekutanga, magariro evanhu nezvakaita kuti vabve munyika mavo hazvisati zvachinja.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro emaZEP aya. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano weZEP Coordinating Committee vaEdward Mchatuta vanoti kuda kuvadzosera kumusha kuvakanda mumukanwa mamupere.
Pari zvino mukada kuzvitarisa uremu hwemari yedu watoderera kupfuura zvawakanga uri pagore ra2010 pakapiwa magwaro aya. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinosanganisira pazvikonzero zvinosvitsa kuti minista ape mukana wokuti vanhu vagadzirise magwaro avo, nekuti aona kuti zvinozovadzokera pamberi, nekuti vanhu ava vane magwaro aya vazhinji vanga vachitoti zviri nani kugara tisina magwaro anotikwedzera kuti tigare muSouth Africa pane kuti tidzokere kumusha.
Mumwe anoshandisa gwaro reZEP amai Michelle Home vati zvaive nani kuti hurumende yeSouth Africa iwedzere magwaro aya kwenguva yakati rebei.
Tatingonatodai mwari vangopindirawo takwanisa kugara kutawedzeka makore 3 kana 4 tomboshanda tsvaga vatitoriwaya 4-4 ndorongedzawo ndoenda kumusha. Zvinakandaa sikuru vangu 2 kategeaoneseketonoita zvezita kuZimbabwe chicha ikoko kuti chicha chaanga ari kutambira inde pahushanda kunondowana sabitimula sikuru vangu mablendete chando pakutonhora vandawo chikafu vaenda kuita sikuru vangu mauti.
Nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu uye vachiona nezvekuburiswa kwemashoko musangano recrisis in Zimbabwe Coalition namai tatenda Mazarura Mike vakakurudzira dzehurumende dzeZimbabwe neSouth Africa kuti dzigadzirise zvikonzero zviri kupa kuti vana veZimbabwe vanotsvaga upoteri muSouth Africa.
Isu tiri kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise kuti ikonomi yedu itange kufambishana zvakare, asi ikonomi yedu haifangisheni kana demokrasi yedu isine kuitwa. Saka this weaponization of the law yavari kuita nepvt yekuda kucriminalize basa recivil society nemajournalist vachida kuti vasataure chokwadi chiri kuitika munyika. Ngavagadzirise ipapo, ngavagadzirise mitemo inoita kuti vabvumidze civil society, majournalist nemacitizens kuti vakwanise kuhoda hurumende yedu to account. Asi kana makuvhara vanhu miromo muchiti musataure because muda kuchageta wei nezvinhu zvamunenge muchiita, haisiri iyo good governance yatinotarisira.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatizira mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuSouth Africa, iyo yakaitika mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika pakati pevashakabvu vaRobert Mugabe navaMorgan Richard Tsvangirai muna 2008. Kusamirawo zvakanaka kwoupfumi munyika kunonzi kuchatopa kuti vakawanda vatange kubuda munyika zvakare vachienda kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Tsvangirai Madondo.